Vanhu vanodarika mazana matatu vaungana pa City Sports Center muHarare nhasi pakuparurwa kwaitwa bato idzva rezvematongerwo enyika riri kudaidzwa kuti Free Zim Congress. Bato iri rave rechimakumi maviri netatu pamapato ezvematongerwo enyika akanyoreswa zviri pamutemo. Vachitaura pachiitiko ichi, mutungamiri webato iri vaJoseph Busha, avo vanobva kwaMutoko uye vaine mabhizimusi kuSouth Africa, vati bato ravo riri kurwira kuti munyika muve nekugovanwa kwakaenzana kweupfumi, dzidzo yakasimba uye kuwanikwa kwemabasa. VaBusha vashora vakuru vakuru vari muZanu PF nekutora kwavakaita mapurazi akawanda vakagovana pachavo, asi veruzhinji munyika vasina kana dhunduru rimwe chete zvaro.
One family, one farm. The land is irreversible. But those in power with ill-gotten power through patronage and partisan politics who have more than one farm, we urge them to make sure that they surrender and give other Zimbabweans a chance to have a decent life.
Vaenderera mberi vachikurudzira vaMugabe kuti vatore matanho nemakurukota ehurumende avanoti anota zvisina tsarukano nenguva diki diki, vachiti makurukota aya anofanirwa kuferefetwa.
Ngavabvunze maministers avo kuti iwe vakatanga kuita MP in 2000, in 10 years haukwanise nemari yatinokupa kuti uwe nezvaunazvo. Ndivo vari kuisa maoko avo muhomwe yehurumende kuti musawane zvinhu zvokuti murarame nazvo.
VaBusha vashorawo mutungamiri weMDCT uye vari mutungamiri wehurumende vaMogeni Tsvangirai vachiti vanoda kuzvitora sekunge ndivo vega vanokwanisa kuyambutsa zvizvarwa zveZimbabwe mumatambudziko azvakatarisana nazvo.
Upenyu hwomunhu hwese hunokosha, upenyu hwababa noupenyu hwanamai hwese hunokosha. Hatidi madzibaba anoti izvo kumadzimai, inini nokuti ndini baba vemumba, ifa iwe ini handife kana kuti iwe ndiwe kwara nokuti ini ndinofanirwa kusara. That's not responsible leadership. We need at this time in the history of our beloved country be very worried of the people we are choosing.
VaBusha vati vakagadzirira kukwikwidza musarudzo dzemutungamiriri wenyika idzo dzakatarisirwa kuitwa gore rino muzuva risati ratarwa. Vatiwo bato ravo richave nenhengo dzichakwikwidza musarudzo dzekutsvaga nhengo dzeparamende munharaunda dzose munyika. Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wesangano ravana chipangamazano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisai ruhanya, vati havaoni vaBusha vachipatsanurisa mavhoti sezvo vari munhu asingazivikanwe munyaya dzezvematongerwo enyika.
Hapana chakaipa kuti panema political parties anenge achifomiwa achiuya. Chiri important ndechekuti mapolitical parties aya anenge asiri muhomwe yevasori here, anenge asiri muhomwe yehurumende here, mapolitical parties ane vanhu here, mapolitical parties ane following here, vanhu vacho vane nhoroondo here yekurwira kodzero dzevanhu, vane nhoroondo here yekuoffer an alternative to the government iripo. Kana vasina, vari muhomwe mehurumende, vari creation yeCIO, havana zvaanodetsera, vanongopedzera vangoita sana dzina munhenzva.
Kuparurwa kwebato reFree Zim Congress kunoya apo vamwe vakaita semutungamiriri wemavambo kuSile Don vasimba makoni vari kukurudzira kuti mapato ezvematongerwo enyika anopikisa ZANU PF apinde musarudzo dzakatarisirwa kuitwa gore rino akabatana. Vane ruzivo nezviri kuitika mumapoka maviri eMDC ari muhurumende yemubatanidzwa vanoti pane nhaurirano dziri kuitwa muchivande dzekuti mapoka aya abatane pamberi pesarudzo idzi. Asi hatina kukwanisa kunzwa divi remapato aya panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.